Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gunyana 18, 2019. Makateerera Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngatirambe tichiti kana pasina Peter hapana kushanda. Ndinoda ndakambotaura nezuro. I think it's much easier to produce one person than to try to convince everybody here to go to work.
Vana chiremba na vana mukoti vanoenderera mberi nekusaenda kumabasa vachiti havasi kuzodzokera kumabasa kudzamara vakafano bata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei wavanikwa vari vapenyu. Utano hwevanhu vanoshandisa zvipatara zvehurumende wave parumana nzombe nekuda kwekusavapo kwavana chiremba navana mukoti avo vari kurangwa mabasa.
Vanhu naiko vaenda kuzuru from zuru ndokunozoitwa decision yekuti vari kuenda pa pavanozita pronounce the decision yekuti vari kuenda pa.
Mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe watakurwa kubva kumusha kwavo kwaZvimba uchiendeswa kuHarare kumba kwavo kuBlue Roof paine kunetsa namumhuri panyaya yekuti mutumbi uyu uchachengeterwa kupi usati waradzikwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba na vana mukoti nhasi vapinda mumigwagwa muHarare vachiti havasi kuzodzokera kumabasa kudzamara vakafano bata chigaro chemutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vabudiswa muupambwa. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vana chiremba na vana mukoti vanga vachidarika mazana matatu varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nekupambwa kwakaitwa vamagombei vachiti havasi kuzodzokera kubasa kana vamagombei vasina kubudiswa muupambwa. Vamwe vanga vari pakati pevaratidziri ava vanosanganisira hama dzavamagombei idzo dzaratidza kushushikana zvikuru nekupambwa kwakaitwa hama yavo nemugovera nevari kufungidzirwa kuti vasori. Baba vavamagombei vaHeri Magombei vati mhuri yavo yose iri kushushikana mupfungwa kubva pakapambwa mwana wavo uye vane tarisiro yekuwana mwana wavo ari mupenyu.
Tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuda kwenyaya yekushaikwa kwaPeter. Saka kana tichikuonai muchitimirirawo kudai tinotombonzwa moyo wedu kutonhorera kuti dzimwe dzenguva tingamuwana ari mupenyu uyezve akadzokawo kubasa rake sezvamuri kuita. Zvino hatina kumira zvakanaka, pfungwa dzedu hadzina kumbomira zvakanaka. Timupenyu here? Ari kupi? Chii chiri kutora nzvimbo? Takangonzwa all of a sudden kuti Peter atorwa haachisipo. Saka kuti tinyatsoziva nhoroondo yakanyatsokwana kuti zvakatanga papi zvichiperera papi hatizvizive.
Mumwe chiremba mukuru angari pakati pevaratidziri ava vabhotombo vayesango vati havakwanise kushanda kudzamara vamagombei vawanikwa. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa nesvondo zvitevera kupambwa kwakaitwa vamagombei.
Ngatirambei tichiti kana pasina Peter hapana kushanda. Ndakambotaura nezuro. I think it's much easier to produce one person than to try to convince everybody here to go to work.
Munyori musangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaEdwick Nema vatiwo vari kutyirawo upenyu hwavo zvakare zvitevera mashoko ekutyisidzira akazvitswa panhare mbozha yavo vamagombei vasati vapambwa nemugovera.
Ndakabva ndafonerwa again inini. Maybe manosis makaona odi ya isekireta iya yukunzi varudo kundiuraya between Chivu and Harare. Vaka senda that message kwa ndiri. Vaka fonera Dr. Peter Magombei, we are sitting next to each other. Taira amba peanuts yange yapiwa ni government. Then government yakada kutikohesa kutisainire peanuts izozo tikaramba. Then ipapo vakabva vandifonera vakati iwewe tinokuuraya. Then ndabva ndatendedza ODA nonga makaiona iri kutendera ODA. Before that vakauya 3 armed men vakauya kumba kwangu Chivu vachida kundikidnap. Then I escape. You see. Then ndikanyarara. After I'm killed. Vandifonera somebody akandi advisor kuti isa auto recorder pa phone pako. That's why papa ndakazokwanisa kuva recorder.
Vana mukoti vekubulawayo vanonzwa vatanga kuramwa mabasa nepamusana pekupambwa kwava magombei pamwe nekushomeka kwemari dzavari kutambiriswa nehurumende kuchinhoi. Zvinonzi madhokotera chete ndiwo ari kuramwa mabasa. Zvichakadai munyori musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vatawanda zvakada vati varwere muzvipatara zvakawanda havasisina achavarapa nekuda kwekuramwa mabasa kwavari kuita uku.
It's so unfortunate kuti government yatiisa panguva yakadai yekuti tinosiya varwere vedu vasina vanhu vasina vakuvatenda tichiswera kuita zvekumbotsvaga mari nekuti mumwe wedu akaenda kupi. Dai zvinhu zvinhu zvakangogadziriswa zvakanaka tine varwere vedu, isusu zvinototirwadza kuti varwere vedu havana vanhu because varwere vavo it can be anyone of us. Saka ndini ndogona kusvika pachipatara pasina munhu but zvinohwadza kuti ndopatasvika nenguva yatasvitswa.
Vana chiremba navana mukoti vanga vachiratidzira muHarare vatadza kusvika kuparamende mushure mekunge mapurisa anga akapakatira zvombo avabvarira panosangana migwagwa inoti Mazowe Street naJosiah Tongogara kuti vasapinde pakati peguta vachibva pachipatara chepari renyatwa. Pavatangira kuratidzira uku vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana. Mushure memaawa maviri varatidziri ava vakamiswa nemapurisa panzvimbo iyi apo pavanga vachiimba zvakaomarara. Mapurisa azobvumidza utungamiriri vevaratidziri ava chete kuti unosiya gwaro renyunyuto kudare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, utano hwevanhu vanoshandisa zvipatara zvehurumende vave parumana nzombe nekuda kwekusavapo kwavana chiremba navana mukoti avo vari mukuramwa mabasa. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Pashanyirwa chipatara chepari renyatwa nhasi, zvinhu zvanga zvakaita manyamamire nerongo. Kunosvikira varwere kwanga kusina varwere vanga vachitambirwa, uko varwere vari muchipatara vachiti vave nemazuva vasina kuonekwa nanachiremba. Mumwe murwere ane chirwere chegomarara repachiropa neparwatata, amai Edith Kanyange, avo vange vauya kuzopiswa gomarara iri kupari renyatwa, vanoti dai hurumende yaita hurukuru nanachiremba kuti ivo sevarwere vakwanisewo kurapwa.
Ndinouya kuno kundachiisirwa kimo ndechidzoka. Saka kubva kwamutare kwendakaita ndosvika zvikanzi madhokuta asiri pabasa. Apa inini ndiri kurwadziwa. Saka chikumbiro changu semurwere kange chekuti deno kwai kuri kuti zvinhu zvaigadziriswa zvakanaka kakuti tionewo kurapwa tichidini tichipora. Hamene kuti kana vanhu vachitiona takadai vari kunzwa sei nechimiro chatiinacho ichi, like inini nenhumbu yese yamuri kuonai, kuti ndidye handigoni kudya, kuti ndifeme handigoni kufema. Saka ndosa here ndichinyatsokuona kuti vanhu vaigona kundibatsira ka varipo, but kubatsirikana kwacho hakusi kuita nokuda kwezvimwe zvinhu zvekuti vanhu vanogona kutaurirana zvechidini zvechipera. Ndochichemo chedu kuhurumende kuti wedu wee tinzwirewo tsitsi tione kurapwa, tiri kurwadziwa tinoda kuti tirapwe.
VaTaweks Wemere vati vane murwere wavakatsikwa nemota nemusi wesvondo asi hasati amboonekwa nanachiremba kusvika pari zvino.
Zvakatodhakwa zvinhu zvanyoni hazvisi kutombobuda kana kutomborapwa. Kubva kulast week Sunday paanga akapinda muhospital akatsikwa nemota, hapana kana zvati zvatomboitwa imomomo. kana madoctors ajona asitombouya kuzomboona kana kudresswa asitombodresswa atori mawana asitombobuda zvakanaka. Saka zvakutoda kuti muti dai vatombozamawo kuona kuti vangaite sei chazvishaya zvokuti zvigadzirike. Ndo chokwadi.
Mumwe ari kurwadzikana nezviri kuitika muzvipatara zvehurumende vaPita Duri vatiwo mwana wavo akatsikwa nemota akatyoka gumbo ave kutoora gumbo racho sezvo asina rubatsiro rwaari kuwana muchipatara chepari renyatwa.
Handazoonawo mwana so akurwara akatsikwa nemota inspekta. So akatyoka gumbo nembabvu nemusoro akakwara saka kurapwa kwacho hapana nenhasi. Gumbo chara kutoora hapana chiripo. Saka pakatoipa zvekuti tombodza kuchema kubatsirwa racho tomwe tingabatsirwa bata hapana rubatsiro kuwanika saka pakaoma.
Mumwe mukoti asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti kushayikwa kwevakafanobata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association vaPita Magombei kwavhiringa zvinhu zvese muzvipatara. Mukoti uyu ati vanosiramwa basa navana chiremba vanosiwana vamwe vanouya kubasa nekuda kwezvitendero zvavo asi kubva musi wesvondo hakuna chiremba ari kuya kubasa. Mukoti uyu ati hakuna vana chiremba vati vauya kubva kumauto sezvakavimbiswa negurukota rezveutano. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo nezuro vakaudza vatori venhau kuti vana chiremba vekumauto nemapurisa vaizosanobatsira kuzvipatara zvehurumende mushure mekunge vana chiremba vati havasi kuzoshanda zvichitevera kunyangarika kwaDr. Magombei nemugovera. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera avo vanova nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti kusashanda kwavana chiremba kukaramba kuchienderera mberi kuparadza bazi rezveutano zvachose.
Machiremba ese sekutaura kwandiri kuita muZimbabwe izvino vakarega basa. Nhasi hakuna machiremba ari kushanda nyangwe muprivate sector. Vazviita izvi kuratidza kuwedzera izwi ravo kunyaya yekuti izvo Dr. Magombei ngavadzoswe.
Vana chiremba vanoti havasi kuzoenda kumabasa kusvika vaMagombei vawanikwa vari mutano. Kudzamara hurumende yagadzirisa zviri kudiwa navana chiremba vanhu vakawanda vakaita sevarwere vari kuparure nyatwa Harare General Hospital nezvimwe zvipatara zviri munyika vacharamba vachiomerwa neutano izvo zvinogona kutora upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Zvino zvinonzi zvave kuramba zvichiita manyama amire nerongo muzvipatara zvikuru muguta reBulawayo mushure mekunge vana mukoti nevamwe vashandi vemuzvipatara vatangawo kurangwa mabasa senzira yekupa rutsigiro kuna vana chiremba vave nemasvondo maviri vachirangwa mabasa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 payasvika pachipatara cheMpilo Central Hospital yawana panzvimbo dzinorapirwa vanhu vanobva kumba kana kuti outpatient department pamwe necasualty department paine vanhu vashoma zvikuru. Vanhu vazoudzwa kunzi vadzokere kudzimba dzavo mushure mekunge vana mukoti nevamwe vashandi vehurumende vaita musangano apo vatora chisungo chekutanga kuramwawo mabasa senzira yekutsigira vana chiremba avo vakatanga kuramwa mabasa masvondo maviri apfuura. Mumwe murume asina kuda kudomwa nezita ati kubva nemusi wemuvhuro ange achiuya nababa vake kuti vazoongororwa navana chiremba pamupilo asi vasingawane rubatsiro. Murume uyu ati hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichema zvavana chiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara.
As from Monday ndanochingouya panapa kumadoctors kwange kusina not even one. Vati vanokutora vanhu vari serious ndesei vanhu vaita maaccident kana munhu atova petrigeri kuti vere achakwanisa nekufamba ndio vari atenda chete tezvo kuna baba vangu so asati apiwa that treatment. Hurumende should meet zvinhu zviri kutaura nemadoctors kuti vanhu varapiwe nokuti vanhu ivava vatopina mupunishment. Saka hurumende isupose kuti imite that target iri kutiwa nemadoctors.
Muzvare Dokas Mpofu avo vange vaperekedza sekuru vavo kuti vazorapawo pamupilo vati havachaziva zvekuita vakatsinhirawo kuti dai hurumende yaona zvaingaita.
Ndandakauya nasekuru kuoperation manje tachaya dokta saka taakudzokera kumba kwai hatizivi kuti vanouya rini. Isusu tiri kurwadziwa zvedu asi hationi kuti tingaita sei nekuti zvakaoma dai hurumende yapindira nenge zviri nani.
Mukuru mukuru ana chiremba pampilo hospital Dr. Solo Ayengwenya vati nezuro chimwe chikamu chishoma chaana chiremba chakauya kubasa asi vabvuma kuti vana chiremba pamwe nevamwe vashandi vemuzvipatara havazi kufara uye vakawanda vavo havana kuuya kubasa nhasi zvekuti zvinhu zvikaramba zvakadaro upenyu hweveruzhinji hunenge hwave munjodzi pamashoko ari kubuda mumapepa nhau yehurumende ekuti hurumende iri kunza vana chiremba vechiuto muzvipatara Dr. Ngwenya vati havasati vanzwa nezvavo.
The situation in the hospital is fluid. We cannot say because people are very angry, doctors, nurses and everyone. So they are trying to talk to the government.
Sangano reZimbabwe Nurses Association rakaita musangano nezuro muHarare pamwe nemamwe masangano anomirira vashandi vemuzvipatara vakatora danho rekutanga kuramwa mabasa kutanga nhasi. Mamiriro ezvinhu paUnited Lower Hospitals anga ari mamwe chete. Vana chiremba vakawanda vasiri pabasa uye vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti vana mukoti vakawanda vange vasiriwo pabasa. Mumwe murume wechikuru vamabhuku Njovu avo vange vauya kuti vazoonekwa nana chiremba paUBH vati vaudzwa kuti havakwanise kuonekwa nekuti vana chiremba vange vasiri pabasa. Mukuru wavana chiremba pachipatara ichi Dr. Nasisa Stranga vati havakwanise kutaura nesu sezvo vange vachida kupinda mumusangano. Vana chiremba vakawedzera kuramwa kwavo mabasa zvichitevera kupambwa kwakaita Dr. Peter Magumbei avo vange vakafanira kubata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika Robert Mugabe watakurwa kubva kumusha kwavo kwaZvimba uchiendeswa kuHarare kumba kwavo kuBlue Roof paine kunetsana mumhuri panyaya yekuti mutumbi uyu uchachengeterwa kupi usati waradzikwa. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kunetsana kwehama dzemufi kuti mutumbi unochengeterwa kupi uye uri muchimiro chipi kwakatadza mutumbi uyu kuenda kuHarare nezuro sezvakanga zvakarongwa. Asi mutumbi uyu wazoendeswa kuHarare nhasi. Mutauriri wemhuri uye vari muzukuru wemufi Valio Mugabe vabvuma kuti hapana chisungo chawiriranwa vachiti zvose zvichanoperera kuHarare.
Vanhu naiko vaenda kuBlue from Blue ndozvitwa decision kuti vaenda pano. Pavanoita pronounce the decision kuti vaenda pano.
Valio Mugabe varamba mashoko ekuti mutumbi waMugabe uchanochengeterwa kuSingapore kwavakasiyira usati wadzoka zvakare kuzovigwa kumarinda emagamba eHiroseka.
That is definitely not true. Ipapa vanhu vane manyepo vanonyepa. Dei kuSingapore hafana manyepo. Hakuna kwainobva iyo. Hazvipo zvatina kumbozviudzwa hakuna zvakadaro.
Valio Mugabe vati dambudziko riripo nderekuti vakuru vemhuri havasi kuda kuti mutumbi unochengetwa mumba inochengeterwa vafi kuDoves vachiti havazive zvingaitwe mutumbi wehama yavo asi vamwe vachiti hazvina basa. Valio Mugabe vati vave kushushikana sezvo rufu rwatora nguva yakareba izvo zvave kupa kuti vanhu vataure zvakawanda pamusoro perufu rwaMugabe vachiti havangachengetere mutumbi mumba.
This funeral has gone for too long. What else people start speculating about this issue? I think I'm seeing it in Tumumba.
Mumwe Mugaro weKwaZvimba, Amai Lois Mutamba, vati hazviite kuchengeta mufi mumba kwenguva yakareba.
Hazvisi proper but itsi kuti zviite hazvisi proper but hatizivi kuti ivo vari
vanozviti tete vava Mugabe ambuya Josiri Jarija vati hapana chakaipa kuti vaMugabe vatore nguva yakareba vasati vavigwa chero vakachengetwa zvakanaka kuti mutumbi usaore.
Semunhu anga ari mukuru pachizezuru chikacha kare zvinodaro chokwadi chaizvo chivanhu chaicho chizezuru chakati madzitateguru.
Asi vamwe vataura neStudio 7 vati sezvo vaMugabe vakarwara kwenguva yakareba vemhuri yavo vanofanirwa kuchivazorodza nekuona kuti varadzikwa zvakanaka. Guva remhando yepamusorosoro richavigirwa vaMugabe riri kugadzirwa uye hurumende inoti zvichatora mazuva akati wandei guva iri richivakwa. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndine Arthur Chigoriwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakashungurudzwa pamwe nevanovatsigira vataura nhasi muSouth Africa vachishoropodza kushungurudzwa kwevanhukadzi uye vakurudzira kuti mapurisa adzidziswe zvakakwana. Apo paramende yenyika iyi iri kuzeya nzira dzekudzivirira mhirizhonga dzinobata vanhukadzi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vadoma vaRobert O'Brien sechipangamazano chavo chitsva mune zvekuchengetedzwa kwenyika. O'Brien vatsiva vaJohn Bolton avakadzingwa basa svondo rapera. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zviri kuronga kuungana pamuzinda weZimbabwe uri muLondon nemugovera zvichiratidzira kunyunyuta kwazvo nekupambwa kunonzi kwakaitwa vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei. Mumwe vari kuronga kuratidzira uku uye vari nhengo yebato reMDC kwakare kuBritain amai Chennai Mutambasere vanoti vari kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvose zvisinei nekuti ndezvemapato api ezvematongerwo enyika kuti zvipinde mukuratidzira uku kana Dr. Magombei vasina kunge vavanikwa panosvika mugovera. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kurongawo kuratidzira kumuzinda weUnited Nations kuNew York kubva svondo rinouya pachaitwa musangano weUnited Nations General Assembly. Taedzawo kunzwa divi renhengo dzezano PF muBritain pamusoro pekuratidzira uku, asi imwe nhengo yatabata yati yanga isina chekutaura panguva iyoyo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tabata amai Mutambasere kuti tinzwe zvavari kuronga.
Zvatiri kunoita patinosangana, tiri kusangana kuti tiite kuti zvichemo zvedu zvinzwike. Zvichemo zvedu mairana nekubatwa kwatiri kuitwa muZimbabwe, maabductions evanhu vakamirira mahuman rights activists kunyanya. Abduction yatiri kuchema iko zvino yaDr. Magombei. Katiri kudaidzira kuti zvizvarwa zvese zveZimbabwe zviuye ticheme pamwe chete nomusi weSaturday kuZimbabwe Embassy.
Takanzwa hurumende ichitaura kuti kutsakatika kana kupambwa kunonzi kwakaitwa kuna Dr. Magombei hakunei nechekuita nehurumende, asi kuti kune yavari kuti third force. Imi munei muchizonoratidzira makanangana nani kana hurumende yakazvichenura?
Nyangwe hurumende ichizvichenura ichiti third force yakavatora, isu chatiri kuda tiri kuda kuziva kuti Dr. Magombei varipi. Ko kana vachiziva ka kuti third force yakavatora, ngavaende kavanobvunza third force wacho kuti naiwe third force, ko munhu wacho ari pai? Nekuti tiri kuda kuziva kuti vari pai. Hazvina zvazvinotibatsira kutaura kuti vanoziva kuti ndiani akatora munhu, asi vasingagoni kuzotitaurira kuti munhu wacho aripi. Saka naizvozvo tiri kuti kuhurumende, pedzisai basa, titaurirei kuti ari kupi mukomana uyu. Kobvunzai ka third force wacho kuti akamuisa pai.
Kuratidzira kwamuri kuronga nemugovera uku ndekwemapato ezvematongerwo enyika kana kuti hakunei nechekuita nemapato ezvematongerwo enyika?
Zvatiri kusangana musi wemugovera kubatanidza zvichemo zvedu pamwe chete. Hazvisisina basa kuti iwe wakamirira utongi hwekupi, wakamirira MDC, asi tiri kuti huyai ticheme pamwe chete. Nekuti takachema takadeedzera pamwe chete, kuchema kwedu kunganzwika. Hazvishandi kuti kunoenda vanhu vashanu, asi nhamo iri kuonekwa munyika iri kudi, iri kubata munhu wese. Saka ndosaka tiri kudeedzera isusu kuti aiwa vanhu huyai. Kana muchida kuuya kubva kuManchester, tibatei toita sei? Tokubatsirai kuronga transport nechikafu kuti musvike tigobatana, tigobatanidza zvichemo zvedu.
Tinoona kuti munyika pari zvino mune nhume yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu vaClemente Vole vakasvika munyika nezuro. Zvii zvamunofunga kuti vangataurawo kana kuona kwavo pamusoro pezviri kuitika? Tichiona kuti vari kufambira nyaya dzekodzero dzevanhu idzodzo.
Tinotenda kana zvimapato akaita seUnited Nations vachinzwawo zvichemo zvedu kusvika pakuti vanotuma vanhu kuti endai munoona kuti chii chiri kuitika. Ndinovimba kuti vachatibatsira kuti tirambe takatsikirira hurumende, kuti hurumende nemapurisa neiwo masoja kuti vatibatsire kuona kuti chii chiri kuitika, kuti zvinhu zvakadai hazvifambe kutendedzwa. Haingava hurumende inotarisira kuti vanhu vari munyika muno hativatendedzwi kuchema, nekuti ikodzero dzavo, ikodzero dzedu kuti tishedzere kuti aiwaka apa matikuvadza.
Vanga vari nhengo yebato reMDC muBritain, amai Chennai Mutambasere, vachitaura vari parunare muManchester kuBritain kwakare neStudio 7. Kanzuri yeguta reHarare nhasi yazivisa kuti yave kutsvaga mazano kubva kuhurumende, nyanzvi dzakazvimirira munyaya dzemvura kuitirawo kuti dambudziko remvura muguta ripere, sezvo madhamu ose anounza mvura kuguta ave kupwa uye mamwe acho akatopwa nechakare. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Achitaura nevatori venhau mushure mokushanyira dhamu reHarava iro raimboshandiswa nekanzuru kuendesa mvura kuHarare, sachigaro wekomiti yekanzuru yeHarare inoona nezvemamiriro ekunze, amai Kudzai Kadzombe vati dambudziko rekushayikwa kwemvura rasvika pakaoma. Amai Kadzombe vati vave kuda kuti hurumende itare kuti dambudziko iri rave dambudziko rinobata veruzhinji kuitira kuti kanzuru ikwanise kutsvaga mari kubva kumasangano anobatsira nenyika dzekunze kuti igadzirise dambudziko iri. Amai Kadzombe vatiwo vari kukumbira nyanzvi munyaya dzemvura masangano anoshanda akazvimirira nemainjiniya kuti ape kanzuro yeHarare pfungwa pamusoro pekuti dambudziko remvura ringapedzwa sei.
Chatiita kuti tishedzere mamainjiniyas vasiri vedu vemukanzuro ndezvekuti vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vari kushandisa zvinhu zvakasiyana siyana, matechnologies manyuwa ari kusenzeswa kuchengetedza mvura inenge yamboshandiswa kuti ishande futi kuchenesa kwachona mvura kunokwanisa kushandisawo futi mishonga mishoma. Saka tinoda kuti tibatanidze misoro dzedu sevana vemuHarare tione kuti zvii zvatingaite kuti vanhu vawane mvura apa futi tisingashandise mari yakawanda.
Vatiwo veruzhinji vakasununguka kupa pfungwa dzavo vachishandisa dande mutande reTwitter vachishandisa hashtag Harare is my home. Vaendera mberi vachiti vakatovhara chigayo chemvura cheprince Edward icho chaipamba mvura kubva kumadhamu eHarava neSekene nekuti madhamu aya haachina mvura. Amai Kadzombe vati mvura iri kupera nekukasika mumadhamu eManyame neChivero uyewo vari kutadza kupomba mvura zvakanaka nekuti hove dzave kutambira pane mapombi anotora mvura nekuti mvura yave shoma mumadhamu aya. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vauza Studio 7 kuti zviri pachena kuti kanzuro yeHarare yatadza kugadzirisa dambudziko remvura uye zvave pachena kuti dambudziko iri rave kuda muonera pamwe.
Pfungwa iyi yakanaka zvikuru, tinoigamuchira. Zvinhu zviri pasi apa paground panyaya yekushaya kwemvura zvaratidza kukundikana kwehurumende kubva kumusoro kusvika pasi panyaya yemvura. Saka kuti mapoka akasiyana siyana auye abatsire padambudziko remvura nekupa muono wekuti zvingaitwe sei, chinhu chatinogamuchira zvikuru chinangwa chaitwa neguta reHarare.
Vatiwo vanoona sekuti dambudziko iri rikatarwa senational crisis zvinogona kubatsira mukuunganidza mari kugadzirisa dambudziko remvura muHarare nemamwe maguta nemadhorobha munyika yese. Kunyange hazvo vati kanzuru ichibatana nedistrict fund iri kuchera zvibhorani panotoda kuvakwa mamwe madhamu seimwe nzira yekupedza dambudziko remvura muHarare. Amai Kadzombe vakurudzira vagari nemakambani emuHarare kuti vachengetedze pamwe nekubhadhara mvura vachiti pari zvino vanhu nemakambani vane chikwereti chemvura chinodarika bhiriyoni remadhora emabond notes. Kunyange hazvo kanzuro yeHarare ichiti yave kugovera mvura, misha mizhinji yave kutora mazuva akawanda isina mvura uye mune dzimwe nzvimbo mvura yave kuwanikwa usiku chete. Harare iri kupa vagari 300 million megaliters pazuva asi guta richida 1.2 billion megaliters pazuva rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Teereri musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa kuratidzira kwakarongwa kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vana chiremba navana mukoti vanoenderera mberi nekusaenda kumabasa vachiti havasi kuzodzokera kubasa kudzamara vakafanira kubata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vavanikwa vari vapenyu. Mutumbi wevaimbo yemutungamiri wenyika Robert Mugabe unotakurwa kubva kumusha kwavo kwaZimba uchiendeswa kuHarare kumba kwavo kuBlue Roof paine kunetsana mumhuri. Tabatasuka kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Dandekile Mhlanga.
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 18 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa avimbe odokotela ukuthi bajengisele esibhedlela seParirenyathwa eHarare namhlanje bekhonona ngokunyamalala komunye wabo udokotela Peter Magombeyi. Abongi lezinye izisebenzi zogatsha lezempilakahle koBulawayo bamanyene labo dokotela ekukhalaleni umsebenzi. Isidumbu sowaye ngumongameli weZimbabwe uMnumzana Robert Mugabe sisuswe koZwimba sisiwa emzini wakhe weBlue Roof oseHarare namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kuwona lo msakazo. Amapholisa azimbe odokotela ukuthi bajengisele esibhedlela seParirenyathwa eHarare namhlanje bekhonona ngokunyamalala komunye wabo udokotela Peter Magombeyi othunjwe ngomgqibelo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Igotsha limela inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uMnumzana Douglas Cotard uthi umthetho wePublic Order and Security Act uvumela inhlanganiso zezisebenzi lezokholo ukuthi zitshengisele laloba yisiphi isikhathi. Kodwa amapholisa avale imigwaqo yesibhedlela seParirenyathwa eZimbabwe akade betshengisela ukuqhubeka befola. UCotard uthi lokhu yikwephulwa kwelungelo loluntu.
Yeah, well, it's extremely concerning that rights are being violated.
Kuyadanisa ukuthi amalungelo kaZulu ayephulwa. Umhlangano esiwenzileyo sivumelene ukuthi umthetho wePosa awubambi inhlanganiso ezifana leyabodokotela. Okwesibili sithe, nxa amapholisa esisabela ukuthi uhlelo lolu luzagcina luqhutshwa ngabanye abantu abangayisibo bodokotela, kungumlando wamapholisa ukuthi odokotela bavikelwe kulabo bantu. Kodwa ukwalisa kwabo ukuthi batshengisele akukho emthethweni.
Umphathi ntambo wezempilakahle uMnumzana uBhadaya Moyo utshele umhlangano lentatha lezindaba emahofisini akhe ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuletha odokotela bebutho abeZimbabwe Defence Forces ukuthi bazoncedisa izibhedlela. Umoyo ukhuthaza odokotela ukuthi babuyele emsebenzini ngesikhathi uhulumende eqhuba uphenyu lokudinga uMagombeyi.
No, so we'll keep monitoring. I want to, as usual, encourage our workers.
Ngifuna ukukhuthaza odokotela bethu ukuthi babuyele emsebenzini. Ngesikhathi uphenyo luqhutshwa, sithakazelela usekelo esiluthola kulabo ababona ngokuvikelwa kwesizwe. Basithembise ukuthi bazazincedisa ukuze odokotela bethu babuyele emsebenzini.
Umuma esibhedlela seParirenyathwa eHarare namhlanje ubungamuhle izihlobo lezigulane bekhonona ngesimo esibi esidalwe ukukhalala umsebenzi kwabodokotela. UMnumzana Tarik Wemere ngomunye wabakade bezobona isihlobo esigxotshwe imota ngempelasonto.
Kunzima, akula lutho olukhona. Akake latshwa kusukela ngensonto lapho angene khona esibhedlela ngemva kokuba egxotshwe imota. Akula sizo aseke waluthola ngitsho lo dokotela useke wamelapha. Sekufuna ukuthi uhulumende ancedise.
UMnumzana Brian Wobe olomntwana waseParirenyathwa uthi unyawo lomntanakhe seluze lubola esesibhedlela.
Andazona umwana so akurwara akatsikwa nemota infect so akatsikwa gumbo nembabvu.
Ngibuye ukuzebona umntanami wagxotshwa imota. Wayephulwa unyawo, walinyazwa ikhanda lembambo, akeke latsho. unyawo lwakhe selubola kungela sizo alutholayo. Sizama ukucela uncedo kodwa akula sizo esilutholayo.
Odokotela bebevele bekhalaza ngeholo eliphansi abalitholayo. Kodwa lokhu sokusuke kwangezelelwa ikuthunjwa komkhokheli wenhlanganiso yabo yeZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Magombeyi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Kusenjalo abongi lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle koBulawayo bamanyene labodokotela ekukhalaleni umsebenzi besithi bazabuyela nxa esetholakele uDokotela Peter Magombeyi. Yena onyamalale ngomgqibelo ubathabile masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi kanye labanye abasebenza kugatsha lwezempilakahle bebengasebenzi namhlanje besithi bami ndawonye labodokotela. Uzulu wakoBulawayo uveze ukukhathazeka ngesimo esisezibhedlela ngoba kusele abafundela ukuba ngabongi kuphela. Umnumzana Anthony Majongosi okhokhela inhlanganiso yabongi yesibhedlela se-United Bulawayo Hospitals uthi bathethe leli nyathelo ngemva komhlangano abawenzileyo.
Sithi sifuna umnye wethu uDr. Peter aphenduke. Kathesi senza i-meeting sifuna aphenduke. Angaphenduka siyahamba emsebenzini. But kathesi sisafuna ukuhamba emsebenzini. Funa ukuthi aphenduke ukuthi thina sihambe emsebenzini. Amanesisi lapha ngikho senza i-meeting lapha ukuthi vele sikhulumisane ukuthi siyenza njani kumbe sizogcina sithi vele lati asisahambe emsebenzini until uDr. Peter aphendukile emsebenzini.
Umnumzana Ndumiso Dube ongumongi uthi ubona kufanele ukuba bame ndawonye labodokotela ngoba lokhu okwenzeke kuMagombeyi kungenzeka lakubo.
Lathi bengakwenza njalo ukuthi bengakwenza kuyingqongubani phela vele umuntu osebenzayo. Okunye njalo yikuthi lo ngudokotela wathena wafunda khona empilo sifuye funda simkhangele. Okunjengokuthi ngomunye wethu vele kungayisikuthi uyingxenye yenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association kodwa ke kungukuthi ngumuntu owavele wasuka kusona esisibhedlela. So mbona ukuthi akuyinto ebalulekileyo ukuthi lathi siphatheke njengabongi labongikazi bakulesi sibhedlela ekuboneni ukuthi la uyazeze etholakale sihlanganise njalo ndawonye lomunye wethu esimthathelwe ngochuku olungaka.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo umnumzana Xolani Songo uthi okwenzakala ezibhedlela okwamanje kuyingozi.
Impilo yezigulane isengozini kakhulu. Kuyinto enzima kakhulu ekhangelane lelizwe ngoba masikhangele kulokhu. Abakhona kathesi abaphethe abantu ngabantu ngabafundelayo ke abafundela ke ubongikazi. Okusho ukuthi bona bayenelisa kakhulu ekwamukeleni izigulane bezihambise kungcwethi ezaziyo ukuthi zingaphatha njani lezo zigulane kusiya ngokuthi ziphatheke ngani emzimbeni. Kodwa ke okwamanje sokumele ukuthi zikhangele. Ngakho ke kuyingozi kakhulu ngoba abakabi lalo ulwazi ebantwini labo abafunda kakhulu kibo. Yibo ke abangekho ezibhedlela ukuthi bababonise indlela lokuthi kwenziweni.
Uqhubeke ethi kuyadingeka ukuthi ingxwabangxoza esezibhedlela ilungisiswe masinya.
Kubonakale esinye isigulane siphela ke siphela umoya esise-ambulesini besazama ukuthi basincedise ngoba ke kuyinto zonke zeyingxwabangxoza besazi ukuthi akula muntu ozathi ukuthi enikeze ke leso sigulane usizo ngendlela eqondileyo ngesikhathi esiqondileyo. Ngakho ke isikhathi yinto eqakathekileyo kakhulu ekukhangeleleni isigulane ukuthi khona samukelwe siphiwe ke uncedo ngendlela efaneleyo ukuze ke into zihambe kahle. Ngakho ke yinto okumele ukuthi ikhangelwe kakhulu ihlolisiswe ke ngeso elikhaliphileyo ukwenzela ukuthi kulungisiswe lona oluyiludaba oluletha ke lokhu kuxokozela lokungahambi kahle kwezinto.
Unkosikazi Nancy Ncube obeyedinga usizo esibhedlela uthi uhulumende ngabe uyabazwela ngoba bathwele nzima.
Umumo sesibhedlela namhla la wawuyenzi futhi bengisithi ngiphenduke lo mntanami njalo sibone iplani njengoba lanamhla asilalanga. Khathesi nanku amanensi akusela manensi akusela muntu kugcwele ama-student nensi. Angazi ukuthi sibili uhulumende ngabe uyazama ukuthi engenele sibone ukuthi kwenziweni nxa kunje. Hayi bakithi sizweleni bakithi zamani lokho abakufunayo zamani ukuthi bengilingani liyakulungisa khanyela nini nampo abanye sebefele ezibhedlela nampa vanye valimele na hayi kambeshiwa bakithi hayi bonani ukuthi lizami plani bakithi hulumende.
Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo namhlanje wale ukuphendula imibuzo yeStudio 7 esithi isimo esikhona okwamanje sesiyingozi ngemva kokunyamalala kukadokotela Magombeyi. Uhulumende useveze ukuba uzaletha odokotela bebutho ezibhedlela ukuze bazoncedisa izigulane. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Silokho sekudaba olufanayo. Ukuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi sokudale imibuzo eminingi, abanye besithi engabe wazicatshela nje ngenjongo yokugcona uhulumende phambilini kokuthekelwa kwelizwe yisikhonzi se-United Nations esibona ngelungelo likaZulu. Lokhu kulandela ukulandula lomlando okwenziwe nguhulumende osethe inhlangothi zonke zomvikela seziphakathi kokucwayisisa ukuthi kungabe kungobani abenza lesi isika. Umfundisi Angleston Sibanda ngomunye wabathi ukuthunjwa kwabantu elizweni kumele kukhangelwe ngelihlo elihlakaniphileyo ngoba kungabe kungayisikho ukucatshangelwa ngabaningi okungabe kusenzakala.
Bona ngani kungabe bekhona abanye laba sebe-abducta bethemba ukuthi kulesevele esaziwa ngokuthi le-abducta labo sebethathe advantage ba-abducte be-abductele ukuthi bese kuthiwa umhlaba wokusithela uhulumende lowo uvele uyaziwa ngokuthi uya-abducta ama-sanctions abesesanda eZimbabwe kumbe bese kusiba le-international intervention labo bantu futhi bangabe benjongo yona leyo. So ngoba kangizwisisi mina ukuthi kukho ama-CIO nxa kuyiwo-abductayo udokotela abe abductile akula ngqondo ngalo kuthiwa kumbe ku-abduct umuntu onjengotenta ibiti oyaziwayo ukuthi ngoyokhokhela i-opposition ngabe siyazwisisa. So ngaze-abduct udokotela ozisebenzelayo lokuthi oyi-trade unionist akula ngqondo. So mina ngicabanga ukuthi kumele uhulumende olomlando wokuvikela izizalwane zozelizwe kugangeni okunje kumele angene sibili deeper izigangi lezi zibotshwe ngabe sine-Boko Haram khonapho eZimbabwe akwakwazi bani ngoba uma-abduct umuntu kuyikuvi kuyinto embi kakhulu ongamelanga ivunyelwe. Futhi ngabe kuya ngami ngabe nje sonke izizalwane zeZimbabwe sonke siyaphatheka ekukhankaseleni umkhuba woku-abducta abantu, umkhuba wokunyamalalisa abantu. Njalo siyakhulekela ukuthi udokotela lo onyamaleleyo uNkulunkulu amgcine bamlethe laba abantu abamthumbileyo.
Kodwa lokhu-ke okukhulunywa nguhulumende ukubana kulalokho abathi yi-third force, uvumelana lakho yini?
Mina ngithe mina uhulumende angabe kunguye u-abductayo, kungabe kuyi-third force ye-abductayo, kungabe kuyi-opposition ye-abductayo, kungabe kuye ngabantu abazi-abductayo ngoba kuyabhadala phela eZimbabwe. Akwakwesibona amadona lawo, amanye amadona azayezithutha ayapha abantu izimali abantu bangaba-involved entweni ezinjalo. Kodwa ngithemba ukuthi kulokho kadokotela in particular akusokho lokho, kumele badingwe laba bantu. I-third force ingaba khona kwamaqini ngoba baningi abantu abafuna ukuya abalento abalesandla kumbe abalezinto abazikhangeleleyo ngeZimbabwe. Kulabanye abangafuniyo ukuthi iZimbabwe ithuthuke ithuthukiwe phambili. So bangakwenza khonokho njengoba nishile ukuthi eNigeria kule Boko Haram layiya-abducta abantu banyamalale. So kuyafanana-ke ingabe ikhona i-third force kasingaruli out futhi ngoba siyakwazi ukuthi uhulumnankagwa nguye waziwa ku-abducta enxenye njengoba sekhulile la enxenye usebona ukuthi yena kasiwatshintshi isitayile akasa-abducti usezisoft eziwulu. Sekunabanye asebesenza ukomsebenzi wakhe ayejala ukuwenza kudala. Kule possibility yona leyo ngoba nguhulumende kumbe i-third force kumbe i-opposition ivela labo bantu bagangile kumele babanjwe babotshwe bajeziswe.
Manje singathini nxa sikhangela umumo okhona wona elizweni lakhona lokhu okwenzakalayo, kakhulu sikhangele ukubana kulesikhonzi se-United Nations esibonana lo daba olufana lalona lolu lelungelo loluntu?
Kule possibility yakuthi kulabanye abantu abafuna ukuthi ilizwe leZimbabwe lingcoliswe abahambe bathumba udokotela bamnyamalalisa ukwenzela ukuthi isikhonzi leso se-United Nations nxa sibuya sifike sithi thina abantu eZimbabwe bayanyamalala futhi iproblem esilayo ukuthi osikhokhelayo uvele nayo ulamakule ungcolile izandla zakhe zingcolile negazi labantu manje kami silalisazana kungayisuke ngoba yenzelisenilaziwayo bonke abantu sebebacabangela yena yini uhluphe esilalo so kuphossible ukuthi bakhona abantu abanye ade bekwazi ukuthi isikhwezi se-United Nations siyeza basebesenza leyo nto ukwenzela ukuthi nxa ibuya bahlazela kuthena izimbabwe kuizimbabwe imbi abantu bayanyamalalisana uhulumende uyanyamalalisa kodwa kungela evidence yokuthi ngukhulumende ngikho ngokunye okungenzakala
ubona ubufakazi bukhona na obukhomba ukubana bakhona abanye abake bazinyamalalisa
kanti njalo asikabutholi njengoba sifuthi ukuthi ubufakazi bokuthi abathumbeli ama-CIO yibo abathumba abantu singakabutholi sifuna ukuzwa kuthiwa abantu abangu-4 kade behlomile basuke bathumba umuntu ebese thina ke sigijima sithi thina abantu labo ngabantu bakahulumende asinabo futhi ubufakazi bokuthi nguhulumende futhi asinabo ubufakazi bokuthi akusuye uhulumende
lo ngumfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimsqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Isidumbu soye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe sisusiwe ezwemba sisiwa emzini wakhe weBlue Roof oseHarare namhlanje. Kubikwa kulokho kulokudonselana phakathi kwabemuli yakhe ukuthi sizagcinwa ngaphi ngaphambilini komngcwabo. UPlatte Sectis Jeremiah usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukudonselana kwabemuli zikamnumzana Robert Mugabe ukuthi isidumbu sakhe sizobekwa ngaphi kusalindwe umngcwabo kuvimbe ukuthwala kwaso sisiwa eHarare izolo njengokuhlela abakade bekwenzile. Isikhulumeli semuli umnumzana Leo Mugabe ongumzukulu womufi uvumile ukuthi akula asebekunqumile ukuthi sizogcinwa ngaphi isidumbu.
Abantu naye kuphela indawo kuzulu from Zulu lokuno kuzothathisele ukuthi bangenza kanjani. Opharanisi da pronounce the decision ukuthi bangenza kanjani.
Khathesi suka lapha siqonda eBlue Roof eHarare okulapho ke okuzaphunywa ke lalesi sinqumo sokuthi isidumbu sizoncwatshwa ngapi.
Umnumzana Leo Mugabe ulandule imbiko ethi isidumbu sikaMugabe sizokuyagcinwa kweleSingapore lapho abubhele khona mhlaka 6 Mpandula.
Hayi, that is definitely not true. Iqapha abantu banemanyepo, banonyepo. Yeye kuSingapore afana manyepo.
Lawo ngamanga aluhlaza tshoko akula sidumbu esizabuyela eSingapore akulanto enjalo.
Uyisekazi womufi uGogo Josephine Jarija uthi akaboni okubi ngokuthi kuthathe isikhathi eside kangaka uMugabe engakangcwatshwa.
Simunangari mukuru pachizezuru chikachakari sinodaro chokwadi chaizo chivani chaisechizezuru chakati madzitateguru.
Njengomuntu omdala kulungile ngempela ukuthi kuthathwe isikhathi eside kangako kusenziwa amalungelo okumngcwaba.
Abantu abaningi bathi njengoba uMugabe ubesekhule okwesikhathi eside ngabe abemuli bayachiyana lokudonselana bamyekele aphumule. Uhulumende uthi umsebenzi osuqalile okwakha ithuna lezinga laphezulu lapho uMugabe azangcwatshwa khona. Kodwa kuzathatha isikhathi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC nginguPraxedis Jeremiah.
Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukutshengisela ukuxoxwa ngabasemazweni besekela odokotela abaveza ukuthukuthela kwabo ngokuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. ukutshengisela kusolwa ukuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi sokuchaphakelela semazweni angaphandle. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika zithi zizatshengisela ngeviki ezayo emhlanganweni we-United Nations zikhalaza ngomomo oselizweni kakhulu ukuthunjwa kukaMagombeyi ukuthi kwele Bhilithani lakho kuza kuba lokutshengisela ngomgqibelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithani umnumzana Thokozani Maya ochasisa ngohlelo lwabo.
Sizabe silombhikisho okutshengisela ngokulahleka njalo lokuthunjwa kwabantu akwenzakaleyo kudokotela uPeter Mudambayise ongiyena owenze ukuthi abantu baze bandilele emgwaqweni.
Sizwa kuthiwa ukutshengisela lokhu bekuvele kuqoqiwe umnumzana Magombeyi engakanyamalala.
Yebo, khona bekunjalo, umbhikisho lo ukuvele kukhona usuqoqiwe ngoba besibhikisela amalungelo abantu le-economy team yaseZimbabwe engahambi kahle okwamanje besithi siyokhalaza ngakho eZimbabwe emva ngesakadini mhlaka 21.
Manje baningi yini abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu ngoba kwesinye isikhathi sasizwe abantu besithi hhayi uzokutshengisela kabafuni ukungena.
Ngilethemba mfowethu ukuthi bazoba khona abantu ngoba into esesiyihlelile okwesikhathi eside vele le nto besiyiqale before 3 months ago kuyihlela. Ngilethemba lokuthi abantu bazoba khona.
Kahle kahle kuyini elizaba likuphethe kumbe elifuna ukuthi kwaziwe yiziphathamandla zikahulumende?
Sifuna ukuyokhalazela ngokuthi abantu mabekhulunywa ama-rights abantu mabantu bekhuluma belezikhalo zabo uhulumende akwazi ukuthi abalalele hhayi ukuthi aba-ignore mabekhuluma izikhalazo zabo. Njengamanje uhulumende kukhanya ngathi umuntu nomuntu ongathi uphikisana naye akavumelani la. So yinto esifuna ukuyokhalaza ngayo ukuthi akakasele ukuthi asiphendule khona lapho ukuthi angazamane adisapise abantu ma abantu bezokhalaza.
Lo ngumnumzana Thokozani Maya, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithani, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseLondon. Umthethwandaba waphezulu wesule isinqumo sikahulumende sokubhadalisa abantu umthelo wemali eyisilinganiso sokubili ekhulwini i-2% ngoba kubikwa wasungulwa ngokungekho emthethweni. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usungulele umthetho ngenyanga kamfufu ngomnyaka odluleyo ngemva kokugambela umthetho we-Income Tax Act omnyaka ka-2010. Udaba lolu lwakhwezwa emthethwandaba ngumnumzana Mfundo Mlilo olwela amalungelo oluntu njalo emelwe ngumnumzana Tendai Biti Igqwetha oyisiphathamandla sebandla le-MDC. Umnumzana Biti uthi uhulumende ngasebenzisa umthetho we-Finance Act ukuthi aphikise isinqumo somthethwandaba kodwa lanxa engenza lokhu bazimisele ukulwisana lalo mthetho. Ukuze sizwe kunenga lolu daba sixoxele umnumzana Kucaca Phulu oligqwetha njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC emela inkulumane edalele ephalamende lapho udaba lolu olwacutshungulwa khona.
Ngithanda ukuthi ngimcongratulate ngimhananisele ubaba uTendai Biti ngokuphumelela endaweni yakhe eConcord. Okwenziwa ngesikhathi ubaba uMthuli Ncube eqalisa ukukwenza esebenzisa ukuthiwa yi-statutory instrument kwakungekho emthethweni. Kodwa lokho akusho ukuthi uhulumende kasoze aqhubeke elokhu esethatha ama-2% lawana. Okwakuphikiswana ngakho yikubana bakwenze ngokusemthethweni yini. Ngiza kuzwisisa ukuthi ubaba uBiti ngomunye wabantu abasephalamenti ze-legislate njalo ngomunye wako waphatha eze-finance. Wathi ke esephalamenti wathi indlela abayenze ngayo besebenzisa i-statutory instrument ukuthathela abantu ama-2% kwakulingana lokuthi bayataxa abantu. Akula muntu onemvumo yokufaka engayisiyo ngaphandle kwephalamenti. So ubaba uMthuli Ncube wayesebenzisa amandla okuba nguminista ukubana athathe imali yakhe. Khona kumele ukubana acele ephalamenti, iphalamenti kube sesuswa yiyo ekwenzayo. So ngaleyo ndlela kutshengisela ukuthi ubaba uBiti wayekhuluma okuyiqiniso nokuthi uhulumende wephula umthetho ngokuthathela abantu imali engayanga kuma representatives abo ukuthi ithathwe kusetshenziswa iParliament.
Uhulumende engasebenzisa ukuthi kwalandela umthetho weFinance Act. Bengakwemukela yini emthethwandaba?
Babe besitsho ukuthi balandela iFinance Act endala. Kodwa phela iFinance Act kayikho ngaphezu kweConstitution. IConstitution ithi abameli babantu abangama-members of Parliament yibo bodwa abanamalungelo okwenza izindaba ze-tax. Njengoba ngingumember of Parliament wenkulumane, ngizakhangela ukuthi abantu benkulumane kulungile yini ukuthi bathathelwe i-2%. Abebhuhera kulungile yini ukuthi sithathele nabantu. Kodwa mana ngitshele abantu enye into eyenzakala, akusho ukuthi lokhana bazayekela ukukwenza. Ngenxa yokuthi ngemva kwakhona lokhu kule Finance Act number 2 eyapaswa yiParliament, eyayivumela ukuthi baqhubeke bethathele abantu aba-2%. Njalo yayilomugca ovumela ukuthi bathathe bebuyela emuva, okusho ukuthi ukwephula umthetho lokhwana abakwenzayo bahle bakukhava ngokufaka umthetho weFinance Act ufakwa yiParliament, uthatha imali ubuyela ngemuva. Kuzaqhubeka lokho, kodwa okuqakathekileyo ukubana ubaba uBiti utshengisele ukuthi uhulumende, uMinister of Finance, ngumuntu ozimiseleyo ukuthi ephule umthetho ukubana athathele abantu imali.
Lo ngumnumzana kucaca phulu igqwetha njalo isiphathamandla sebandla le-MDC emela inkulumane edalele ePhalamende. Umbiko kwesanda kwamukela uvela ke ngomphathintambo umnumzana Mthuli Ncube uthi uyagcizelela okhunywa umnumzana Phulu ukuthi kubazaqhubeka bethatha imali umthelo lowo. Uthi yena ngesilungu, the judgment will not affect the collection and levy because the collection of the tax was validated by Parliament under the Finance Act. Ngakho ke lokho kusho ukuthi akuseyi ukuthi kumiswe lolu hlelo ngesiphangephange, kodwa lizaqhubeka ke lithathwa leyo mali. Kulamaqembu omdlalo wenguqu alithumi lasithupha angene kumncintiswano walonyaka oyinkezo yeTownsend and Butcher wona ozaqala ngempelansonto ezayo. Intathe yezindaba yetheza imidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umncintiswano wenkezo yeTownsend and Butcher ungena kumnyaka wamathumi ayisithupha lambili lonyaka, njalo uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani liqhutshwe namhla emini. Lo mncintiswano ngowamaqembu adlala kwisigaba esaziwa ngegama elithi Area Zones, wona ahlanganisela isigaba esilodumo esebulawayo Amateur Football Association kumbe iBAFA ngamafitshane. Yisiphathamandla senhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo webhola lenyawo kweleZimbabwe eZimbabwe Football Association kumbe iZIFA ngamafitshane, uCharles Chunda yena omele isigaba sama-Area Zones ubonge kakhulu usekelo lwabeTown Zinimpucha lona abaqhubekela phambili beluthola ngesikhathi isimo somnotho singekho sihle elizweni.
Ama-sponsors atholakali kunzima, but uPete is because of the love of football. Our duty the family yakhe ilakho. We've got it to family. Even the children support cause yet leo.
Wabe ngumhloni chwagulu mkose ukuhlela uba amaqembu azadlala njani uAlan Mpofu. Yena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZIFA kuLawayo Province. Umpofu utshale ihlombe abaqoqi bomncintiswano weTownsend and Butcher ngokwenelisa kwabo ukuthola usekelo oluvela emolini yakoLeon Dees.
It's good ukuthi kwenzakala njalo. You talk to uChairman weBAFA and see ukuthi bona bayenze njani. But also that definitely next year for our cup, there are one, two people we've confirmed to support them. The provincial cup here to next year probably will be a season open.
Amaqembu angene kumncintiswano walonyaka ngakuqala eLempilo United, lona elizadlala lele Unity Village, ele Victory Fellowship, lona elizadlala lele Lockhart, ele Hilltop elizadlala lele United FC, ele Arnold Castings elizadlala lele Rebels, ele Matabeleland High City lona elizadlala lele Chronic Nga, ele Willowgate lona elizadlala lele Joker, ele Safeguard lona elizadlala lele Lobels, kanye lele Swendelani elizadlala lele Flying Stars. Umncintiswano walonyaka uzaqala ngesonto mhla zingama-22 njalo njalo yonke imidlalo ezadlalelwa enkundleni eziphandle kwenkundla yePapa Fields. Kulunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu nansi impumela yemidlalo edlalweni namhla kusigaba seKasilaka Premier Soccer League. Iqembu leCapes United leselihlezi phezu kwengalani yesigaba sePSL ngemva kokunqoba elikwenzeka eHarare City 1-0 kanya. Limpumela ichiye iqembu leCapes United selilemiklomelwa ngamashumi amane lowodwa. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leHada linqotshwe nge-2 kanya liqembu leBulawayo Chiefs. Okuyimpumela ichiye iqembu leChiefs selilemiklomelwa ngamashumi amabili lowodwa kodwa lilokhu lisendaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalani. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Siyabonga Joseph Njanji, sesemaphethelweni ohlelo lwethu olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.